Solid record. Oh, hee. Now you do it.
Fresh out from Nigeria.
Billy. Oh, gosh.
Benyu chipo chino pakuna mwari ivo mwari ndivo anoita kuda kwa bubu oh oh mwari wangu oh rumbidzwa yeah oh chaita ndichawa yeah oh oh benyu wangu oh ndipupure oh uwe uwe yeah andibozi shora zvama kandita ini Gumandobora zima kandida ini Mandigone zande kandigoni Ropisa zuva mandipamburi Oh, oh, mwari wangu Oh, rumbidzwa yeah Oh, zvaita ndichawa Tomorrow tija kwara ekufara manditira zvakanaka mandi chaonekwa kweseko masikati oh oh mwari wangu oh rumbidzwa yeah oh zvaita ndichawa Zama kandita ini Guma ndobo razima kandita ini Mandigone zane kandigoni Ropisa zuva mandipamburi Oh, oh, mwari wangu Oh, rumbidzwa yeah Oh, zvaita ndichawa Tomorrow tija kwara ekufara manditira zvakanaka mandi chaonekwa kweseko masikati oh oh mwari wangu oh rumbidzwa yeah oh zvaita ndichawa
Nigeria Remix.